see. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council inoti haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore rino. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haitambiri zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuda kuti varayiridzi vachanyoresa bvunzo dzekupera kwegore gore rino vabhadharwe neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inenge ichanetsa mushure mekunge boka rebvunzo iri razivisa kuti varayiridzi vari kuenda nezvichemo kusiri iko vachisiya boka ravanoshandira rePublic Service Commission. Izvi zviri mutsamba yakanyorerwa rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe neZIMSEC ichiyeuchidza sangano revarayiridzi iri kuti bazi redzidzo yepasi rakajekesa nyaya iyi pamusangano wakaitwa muna 2019 wakapindwa nemativi ose uyo wakapera bazi redzidzo richiti raizogara pasi nemushandirwi anova Public Service Commission. Asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti ZIMSEC iri kuda kuedza kuwanda nemumwe panyaya iyi. VaMajongwe vanoti boka iri ndiro rinobhadhara vanogadzira bvunzo, mapurisa anodzichengetedza uye vanozodzimaka, asi harisi kuda kubhadhara vanodzinyoresa vanove varayiridzi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZIMSEC panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Chekutanga ndechekuti titakatanga kunyorera ZIMSEC svondo rapera iri tichitaura kuti gore rino zvinenge zvichanetsa kuti varayiridzi vanoinvigileta maexam vasina kubhadharwa. Nepamusana pekuti tikuona kuti chatova chiitiro cheZIMSEC kuti inobhadhara vamwe vese vanoseta maexams, vanoagadha, vanoadhiraivha kwaendesa kuzvikoro. Asi munhu wasingagoni kubhadhara chete nditicha anenge ainvigileta 3-4 hours akamirira kuti zvamai rinyorwe, nekuti kwariti exam inowanikwa kunyanya neenvironment inenge yanyorerwa exam. Saka tirongoti kana ticha achinge ashanda aita basa ngaabhadharwe, nekuti anozi kutarisa kubva kumashure chaiko pane zvatanga kuitira gore rinoti kuna anonzi makala aya ekuti murayiridzi ndiye ari kunyidzidzisa mwana, ndiye ari kumaka kala, ndiye ari kumodhareta, haasi kubhadharwa. Asi vamwe vachazoenda kumberi vachanobhadharwa. Saka tiri kuti kana zvinhu izvo zviri kuitika vatibve tangogara tataura kuti nzungu dzarimwa idzi vakanodzichuzha vakadzirima nevachazonodzigiredha kudzisa mumasagi kungave kusidziko kana kupi ngavabhadharwe vese, nekuti munhu wese aprodusa fudhi yatiri kuti ndiva tadyara nhasi. Saka hatigoni kuti tisirire murayiridzi panze tabhadhara neuyo auya kuzogadha exam paper chairo neputi yake yapuwa nestate anonzi anobhadharwa, asi tichaita basa unzi abhadharwa.
Tinoona kuti imi mapindurawo mashoko eZIMSEC, zvii zvamapindura mutsamba menyu?
Taburisa pachena kuti ZIMSEC iri kuda kutinakurira nyoka mhii kana kuti vaakunakurirana kuti iPublic Service Commission iministiri ivahasiwo isiri kutaiwa. Munhu ari kufacilitata maexams iZIMSEC, saka ZIMSEC haigona kuramba nyaya yayo nepamusana pekuti Public Service Commission ndoinofanira kubhadhara. Nekuti kana ZIMSEC iri kubhadhara mupurisa tiri kubhadhara munhu waedza kuzomonita examin ari kuvhura mapepa achipawo mwana Zimusek inogozoramba seiko kuti iye haisiyo iri nenyaya pano
tiri kuona kuti mazuva ekunyora bvunzo ave kutosvika pasati pagadziriswa nyaya iyi zvichasiya papi dambudziko iri kana mazuva yakasvika nyaya isati yagadziriswa
zvakamboitika muna 2008 maticha aramba kunyoresa vachititora kubhadhara vakanotora mavhilaja vakatora mayuti vakatora vanhu vekuarex vakatora vanhu vevagriteki vakatora masoja vakanyoresa pamwe chete maombo chete vapedza vakavabhadhara asi zvinovarwadza kuti vabhadhare ticha ndozvinotimiomonyonge kuti isusu kana tikataramba vanonotora vamwe vanhu vovabhadhara kwokungobhadhara wouyo ari pabasa racho
saka imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kuti dambudziko rigadziriswe
tatinokurudzira chinhu chimwe chete kuti dai hurumende yativerera zvekutaurwa nevashandi vayo dai zimuseki yambomira zvokuisa musoro mujecha yataura nepublic service commission vataura zvakare naminista wepublic service nayovamazima nekuti ndovangu vari minista weeducation nyaya iyi haisiita vanoiziva vaudzawo minista munyowani vaevelini mumwoyo avo kuti zvekutaurwa nematicha nemasangano evarairidzi zvinhu zviri genuine zvinhu zviri authentic hazvi zvinhu zvekupenga zvinhu zvekutaurwa nevana vezimbabwe ngazviteerezwe zvikwese kutaurwa zvii bhadharai varairidzi vaichedzavo kana varambawo tikasvika ipapo inoziva zvatichaita nekuti tiri kuvataurira vari kutiramu
munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 sangano rinomirira varimisi rezimbabwe agricultural professionals and technical association zapta rinoti haritambiri zvataurwa nemunyori mubazi rinoona nezvemari zvokuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa munyori mubazi rezvemari vageorge guvamatanga vakanyorera vanyori mumapazi mazhinji ehurumende vachivazivisa kuti gore rino hurumende haisi kuzobatsira vashandi nemari iyi sezvo hurumende iri kunetseka kuwana mari iyi munyori mukuru wezapta vazi vaishe zhou vanoti hurumende haingafanirwi kuita izvi sezvo vashandi vazhinji vange vachishanda vasingapihwi mari dzavaifanira kupiwa vanoti hurumende ine chikwereti kuvashandi vazhinji naizvozvo haifanirwi kunyima vashandi ava mavhocha nemahamba aya vazhou vati vanyora gwaro kugurukota rezvemari vamuturinuve vachivaudza pamire vashandi pamusoro penyaya iyi vachiti kana mhinduro ikasakurumidza kuuya vachaenda kuHarare kunoona vanuve kuti varondedzere zvakanaka kuti sei vashandi vasingatambiri nyaya yokusapiwa kwavo mavhocha nemahamba awa
isusu esangano tiri kutarisira kuti dai tava navo mavhocha mahamba yetinopiwavo gore richipera awo anongoitawo kuti abatsiridzewo mihoro yedu inongobuda misodzi mazuva ose yakukugwa nokumira kwakaita nyika kwakati tsveyamei panyaya dzezvouremu hwokutenga izvozvo zvoga zvikaitiwa muyedu inosununguka isu kana iwo mabasa sokungoita kwatatichingoita tinova tichingoramba tine mongo hwokuita basa redu namazvo asi kana tikashayiwa hampa sezvatavudziwa izvi tikanzi mwahamusi kuwana hamba mugore rino haipapo ndo patiri kuva kuti tabviswa mongo mumabvino mumavoko hatichagoni kuita basa redu takasununguka vatibaya nebvumo chairo mupfungwa pamusoro pokuti tiedze kubatanidza mabhajetsi edu dai hurumende yarega kutiita so todawo mahamba
vashandi vemubazi renyu ndivo voga vasina kupiwa mahamba awa here
isu chinotiita kuti tione kuti tisitogatanyimwa hurumende yatikwai munhu wose wayanga ichimbopa mahamba asi isu patinosingomapuwa mahamba awa hatisimbovi maticha achitaura kuti tapuwa izvo tinodawo vachidofara zvikuru vachidoemireta kuti hurumende inokuvonai hurumende yakupaivo mahamba zvino kana tangonyimwa tinohwa mwoyo yedu ichitiudza kuti isu tisitoga tangonyimwa mahamba iwawa nokuti tagara tachingomawana asi katamawana tachingowa vamwe vachichema vakaita sekumaticha kuti hatinavo kumbozviwana zvinhu zvamawana zvakadai saka tohwa kuti tisichanyimwa kuministry of agriculture
mukusakupai mahamba amunodawa hurumende yapa zvikonzero zvei vazhou
hurumende yatiyo kutinyima kwayatiita yakaongorora ikaona kuti panga pachimbovuya mahamba mazhinji acho anga achingoperera ku head office nevashandi vanenge vari pa head office ema departments nema ministries nema agencies akasiyana siyana saka naizvozvo vati hatichagone kuti tikupei mahamba pagore rino ndokubva vati chikonzero chepiri ndochekuti hurumende iri kuzvisvina homwe yayo nokuti yakakuvimbisai kuti ichakupai bonus riri mumari yokuamerica anova maunited states dollars saka izvozvo zvaita kuti hurumende ivone kuti iunganidze mari yayo yakanangisa ikoko kubonus yemayusa yavakavimbisai vobva vachikanzura zvacho sekuti pamahamba ndo zvikonzero zviviri zvoga zvapowa nehurumende yedu
sesangano rinomirira vashandi moita sei nenyaya iyi
isu sezapta sangano rinomiririra vashandi veministry of agriculture tiri kuti mahamba edu tinomada ndadonyora tsamba izvozvo yakananga kuhofisi yavamuturi mwuve ndichiedza kuonesana navo kuti dai tagara pasi nyaya iyi isati yasvika kure kure nokuti gore rinohopera tisina kuwana mahamba edu vadzore rurimi gwavatipa munzira yavasiyo isecular iyoyo inzira yavashandisa kucommunicata nesu asi isi tinofunga kuti tikagara pasi tikavonesana tikavabudzavo zvikonzero zvinoita kuti tikumbirevo kuti tiwane hamba inoitavo kuti ikushine ivharidzire vurombo huri mumihoro yedu izvozvo zvinotifambira zvakanaka pana chimwe chinhu chatoda isiko zvino mvura iri kunaya mvura yachinaya kudai vashandi vanei vachimirizika muministry of agriculture input atingati mafetiroiza nembeu dziri kupiwa vanhu fotereza dzipiwa vanhu nembeu vanhu vari kurima zvorevei zvoreva kuti vashandi vari kumirizika vachidhiraivha chitima chokuti vanhu varime vashandi veministry of agriculture zvinowatiwe uchiona mushandi panguva yakadai yemvura ichinaya wotiwe mushandi hatisi kumupa vhocha hatisi kumupa hamba ngaangoshanda nezhara iyoyo zhara ndo yataramba tikati vamutuli zvamaita magona hedu mativudza asi garai nesu pasi saka takamirira kuva mhinduro kwavari ende haingogoni kupera yakadero tisina kugarisana navo pasi tikavaona nokuti zvingavhiringidza mafambisigo emabasa muministry of agriculture isu tinoda mahamba edu bhonasi tagara tongosipiwa isu hatinamboti kuvuya kwebhonasi kuchanyimisa hamba nokuti bhonasi yagara inongovuya chiima yusa asi hakuna yusa rinenge ririko kubhengi uko kubhengi unenge uchingonzi 50 yusa unoiwana pavhika asi haiko saka ndati isu sevamiririri vevanhu tiri kuda hamba redu hamba rinodiwa ende harigoni kunyimwa vana varo nokuti isu tisu varidzi vehamba
avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi rezapta vazi vaishe zhou vari parunhare kubhulawayo nestudio 7 tatadza kubata vanoona nezvavashandi mubazi rezvekurima vagibson chijarira kuti tinzwe divi rebazi ravo aiona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vasimon kayamoyo avo vakashaya nesvondo vanonzi nebato rezanupf vaienderera mberi vachishanda kunyange vainge vari muchipatara vamwoyo vakashaya nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemuvhuro kumarinda eheroes eka muharare kana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzoka kubva kubotswana kumusangano wevatungamiri vezambia nebotswana blessing zulu westudio 7 abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
onguva wekuradzikwa kwegamba renyika vaiva zvakare mutauriri wemusangano wezanupf comrade simon kayamoyo vari mukuru wangu zvakare kudepartment reinformation and publicity vacharadzikwa nomusi wemuvhuro wevhiki rinouya panzvimbo yenational heroes yekakumakuva enyika izvi zvakaziviswa nomutungamiriri wenyika nezuro musi wechitatu mushure mekunge vauya kupa riremekedzo zvikare nokubata maoko kumhuri yekwavakayamoyo kumudzimai wavo nemhuri yose yekwamoyo
ndeapi mamwe mashoko avakataura
vakazivisa ivo kuti nokuda kwokuti vakashanda zvikuru negamba redu comrade SK moyo hazvaigona kuti vavigwe vasipo saka naizvozvo mutungamiriri wenyika ane karwendo kaakamboita asi akavimbisa kuti naiyewo achada kuti vange varipo pakuvigwa kwavasimon kayamoyo kumakuva enyika kunational heroes yeka saka naizvozvo vacharadzikwa nemusi wemuvhuro
makashanda navamoyo kwenguva yakati rebei mungati ainge ari munhu akaita sei
semunhu akashanda nacomrade simon kayamoyo kwenguva yakati rebei ndiri director weinformation and publicity ndinonzwa kurwadziwa nekurasikirwa kunyanyanya kwaita ku department redu. Va Simon Kaya moyo vanga vari mukuru anotaura zvinyoro nyoro achikudzora nemhinduro nyoro achikudzidzisa nekukupa simba paunenge opera simba achitidzidzisa iye kuti hard work never killed anyone. Ndo mashoko avaigarotaura kana tichinge toneta kana tichinge toita setinyozera. Vaitaura Comrade SK kuti munoona director kuti svike patiri pano nhasi tichiramba tichishanda tichienda mberi. Hatina imwe kambani yatinoziva kunze kwekambani yokushandira muhuri nenyika yeZimbabwe. Ndo kambani yatakazvipira iyoyo. Saka naizvozvo hatifani kupera simba nokuti kushanda nesimba hakuna kumboupfira kwauraya munhu. Zvaitipa manyawi, zvaitipa simba rokushanda. Zvakare Comrade SK vakatidzidzisa tsika yokuva neukudzo kuvakuru, zvakare nokuteerera uye nokuva very loyal to both leadership, the cause and the party and the country. Vaiti ratidza ivo kuti pane zvose zvamunoita tungamidzai vanhu nomusangano nenyika kumberi moteverera kumashure kwetsoka dzavatungamiriri. Izvozvo zvinoita kuti musarasike.
Mukuru mbazi rezvokubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingori pazviuru zvina zvine 600 ane 60 nevapfumbamwe 4699. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana ne33 zvine 533,593. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava 3,000,000 ane zviuru zvishanu ne72 zvine 3,582,402. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 400 ane 20 nezvinomwe zvine 1,052,727,174. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday gweta rava Emmerson Mnangagwa rinoti vamunangagwa vanoda kuti nhengo yeZANU-PF Sibeth Msengezi aregere kuenda mberi nenyaya yaakasvitsa kudare reHigh Court achiti utungamiri hwavamunangagwa hausi pamutemo, richitizve kana Msengezi akasabvisa nyaya iyi kudare vachasungisa magweta avaMsengezi. Munewsday makare mutongi wedare reHigh Court Justice Sligia Chirau Mugomba nhasi vachanzwa nyaya yamuzvare Mary Mubayiwa ari kuti haafaniri kuvharirwa mujeri akamirira kuonekwa nevana chiremba kana achikwanisa kumiswa mberi kwedare. Chronicle rinoti kushayikwa kwemvura muguta reBulawayo kwava kukonzera kuti zvikoro zvizhinji zvidzorere vana vechikoro kudzimba dzavo, richitiwo zvikoro zviri kugadzirira kutarisana nedambudziko rezveutano ringangotanga pamusoro pekushayikwa kwemvura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 nepenyu rentara zvechokwadi zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndakabatikana nekuti mwana wangu akaenda kuchikoro akangosangana vachimanikidzwa kubaya majekiseni. Asi vambotaura kuti izvo hatisi kumanikidza, asi vakazoti hapana mwana anobuda mugedhi asina kubayiwa. Zvakare mangwana hapana munhu mwana anouya kuchikoro asina kadhi. Zvikureva here kuti izvo hapa tiri kuita zvinhu zvikuwirirana? Muno muzimbabwe tanetswa nekuma human rights anochikorodzerwa nevanhu. Kana mwana wangu asingade kubayiwa chinoita kuti zveiwo umanikidze mwana wangu kubayiwa chijekiseni ichocho chii. Ndinonzi mai makanaka. Nemwana anodzidza kugirimura.
Kumuri sei ku Studio 7 vari sei vamwe vapo vatiri kuterera Studio 7. ZANU-PF ngaimbobva kutonga yenu mwanaiso chamisa mukomana ngapinde hake tawa nekutonga nezanu-PF tikokurira munhamo tozvara vana vedu munhamo tawa ngaimbobudawo zanu-PF timboona kuti mukomana anodi ngapinde ngatiendei kunovhota nehwando wedu tibvise zanu-PF.
Ma sera se Studio 7 aisusu tirinani yedu kuno kuti aita dambudziko kuno ku Cedric Polokwane ku South Africa kusiu anda chief mleji ndonga nyaya yacho munoiziva yemurume akanga ari kubuda achinzi akauraya madzimai se 7 kusanganisira ku South Africa 1. So kubva ipapo manje vamwe vagari vasini nenyaya yachona eish harava dambudziko kugara tavagara takabatira uramaoko kutaura kudai tiri kusango handisi vari kutiza mudzimba achinzi atangowana remotinouraya saka tizivi kuti mungatibatsirawo sei.
Chemaine tariro hama dzangu dzekwabanga ndinonzwa kurwadziwa munhu aindiitira zvakanaka pano paStudio 7 handaiziva hangu kuti Safari Njema ndiye ainzi Peter Banga. Ndototanga kunzwa nemi pano paStudio 7 makaita basa nekutiudzawo nekutizivisa vamwe tatakatorasika tichiti ari kunzi Peter Banga ndiani iyeye. But anyway, zorora murugare hama yangu, ndarwadziwa nekuti ndiri mumwe wevanhu vaigarawo requesta kuti tokumbirawo kumbonzwa Safari Njema achitaura. Ndinopedzisira hangu nekuisa mashoko ake Safari Njema ndichitedzera ndichiti vakaremara vari kutarisirwa kunzi vashande nebazi revakaremara kuti vaongororwe kuti zvido zvavo zvazadzikiswa. Ndini muterere wenyu weStudio 7 Safari Njema ndiri kwamutare tatenda.
Takuwara nenhamo nyika yaparara. Yapararawa mamvemve taikumbirawo dai apinda hake mukomana pamwe zvingaite nani.
Mangwanana akanaka paStudio 7. Ini nyaya yangu iri pamaMDC ari kupfeka maligare ezanu-PF. Wachaenda kunovharira wachamisa paunenge wari kuenda kumadistricts kwaari kuenda. Ko ari kuzviitirei zvokutora maligare ezanu-PF wachisvipisa musangano wezanu-PF kudaro. Shuwa wari kupretenda kuita semazanu-PF iwo asiri iwo ari maMDC. Ko ari kudii kusungwa? Ngavasungwe. Tinoziva mapurisa eZimbabwe nemasoja kana vada kusunga i2 minutes chaidzo wotosungwa. Ngavavharirwe nokuti vari kusvipisa musangano wezanu-PF kusvipisa gavhumendi kudaro. Aiwa wangambotambe vachidaro zveshuwa.
Dzamunee munedira makareregera asi inini memvitaura kuti hatina dira takareregera dei mukiti pamoverenga paya mukati 3 vemdc mukati 3 vezanu zvidaro zvichifamba zvakadaro zvezviri rai kuti zviratidze kuti hamuna kwamakareregera kwete kuti mobva mati vanhu 5 emdc mobva maburitsa munhu 1 wezanu zvamemuchiita ndezvipi izvozvo.
Ndinoda kutaura kune murume uyo ataura musoro yana mukoma tanonoka wande yana mukoma blessing zulu. Murume uyo ataura ati sei vanhu vezanu-PF vasingatauri paStudio 7. Murume uyu zvaanoita chaichaizvo zvaanoziva chaichaiko hatigondi kuti pane chaanoziva mupfungwa make because izvezvi kunyange Studio 7 haina divi rakarerekera vanotaura wane vanhu vezanu-PF ipapo asi vemdc ndovasingatendedzwi kuradio Zimbabwe ndo zvaanofanira kuziva izvozvo. Isusu kuradio Zimbabwe hakuna munhu wemdc kana we unotaura asi paStudio 7 panotaura munhu wese ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. isu atina kwatakarere kera. Vatereri tine urombo kuti nezuro atina kukunzira chirongwa ichi. Zvakanga zvakanganisika zvagadziriswa. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova muparamende yeAmerica vachimirira dunhu diki reEl Paso mudunhu reTexas vaBeto O'Rourke vanoti vachakwikwidza kuva gavhuna wedunhu reTexas musarudzo dzichaitwa gore rinouya 2022. VaO'Rourke vakaita mukurumbira muna 2018 apo vakapotsa nepadiki kubisa Senator Ted Cruz pachigaro chekumirira Texas muSenate yeAmerica. VaO'Rourke vakaedzawo kukukwidza kuva mutungamiri weAmerica asi vakakundikana sezvo vaJoe Biden vari ivo vakazobudirira. Vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vanoti vaO'Rourke munhu anogona kutaura nevanhu uye anofarirwa zvikuru vachiti sarudzo dza 2022 muTexas dzichanetsa.
Tingati Beto O'Rourke munhu ane nguva yakati ari mupolitics muno muTexas. Beto O'Rourke vazhinji vanomuziva sacongressman weku El Paso naika kubvira muna 2013 kusvikira muna 2019 aiva akamirira House inzvimbo inoinclude El Paso naika. Vanhu vazhinji vari kunze kweTexas vanga vasingazive Beto O'Rourke. Vakazomuziva Beto O'Rourke semumiriri weDemocratic Party uyo akaswedera pedyo zvakapfuura vamwe vese vakazava. Akaswedera pedyo nekurova Ted Cruz pamakwikwi ekuSenate muna 2018. Akakunikana nemavhoti zviuru makumi matanhatu nezvishanu musarudzo dzaiva nemavhoti anopfuura mamiriyoni masere akakandwa nevanhu vemuTexas. Saka Beto O'Rourke akapa vanhu chivimbiso, vanhu vemuTexas vanosapota Democratic Party, yekuti ndinofunga pane pakava neimwe contest, pakava nemamwe makwikwi maDemocrats ane mukana wekutora mukombe wekuwina ingave Senate ingave governorship. Saka vaBeto O'Rourke vakataura ivo nezvi vachange vachikwikwidza mumakwikwi mutongi weTexas against vaGreg Abbott.
Ivo vaBeto O'Rourke vakamira papi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakarerekera divi ripi?
Zvandingataura ndezvokuti vaBeto O'Rourke muDemocrat naika, saka vari kuruboshwe kwezvirongwa zvizhinji, asi kuruboshwe uku havasi kuruboshwe zvakanyanyisa nenyaya yekuti maDemocrats anobva kuTexas vanowanzomira nechepakati kuitira kuti vasavetu kuruboshwe zvakanyanyisa. Nekuti nzvimbo dzavanenge vachibuda kwadziri inzvimbo dzakada kuti rerekei pakati peruboshwe nerukudyi naika. Saka izvi ndizvo zvinenge zvichiita vazhinji vanobuda vari maDemocrats vachibuda muno muTexas. Nazvo Beto O'Rourke ndipo pari nemaonero angu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council ino haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haisi kutambira zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.